Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri ndira 28 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inokomekedza bazi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadharisa vanhu mari kaviri kuti vawane mapassport echimbi chimbi. Vaimbova mutungamiri weZCTU Valavo Matombo votarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kunyanga mangwana. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu mudunhu reMashonaland West. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions Valavo Matombo avo vakashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba vari kutarisirwa kunoradzikwa kumusha kwavo kunyanga mangwana. VaMatombo vakatora chigaro chekutungamira ZCTU kubva kuna mushakabvu Gibson Sibanda avo vainge vasiya chigaro ichi vachinoita mutedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC. Aive mnyori mukuru muZCTU pangwa ya Matombo ndiva Wellington Chibebe vave kushanda ku International Labour Organization. VaMatombo vakamboshanda ku Zimpost uko vaitungamirawo sangano revashandi re Communication and Allied Services Workers Union of Zimbabwe. Muna 2011 VaMatombo avo vainge vasina kufara nesarudzo dzemuZCTU vakamboumbawo rimwe sangano ravo revashandi rinonzi Confederation of Zimbabwe Trade Unions kana kuti COZITU. VaMatombo vakambosungwa kakawanda nekushungurudzwa nenyaya dzekurwira kodzero dzevashandi. Vasiya vana vaviri musikana nemukomana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Tarasikirwa ne mumwe wedu, tarasikirwa na baba, tarasikirwa ne jamba. VaMatombo munhu akagara kumusangano kwenguva yakatirevesei. Ndivo ma pioneers elabour movement muZimbabwe, tikadikana kuti vanhu vekutanga. Anga asati aita president weZCTU patakaforma ZCTU kuma 1980s. Asi ndemumwe wacho anga aripo kuleadership yemaaffiliates. Patakaforma muZCTU. Saka munhu akagara achimirira vashandi upenyu hwake hwese. VaMatombo vakarasikirwa nevasa ravo vachirwisa kana kuti kumirira nyaya dzevashandi. Saka akaita victim panyaya dzokumirira vashandi. Saka kushaika kwake tikuona kuti tinenge tatorasikirwa nemunhu anga achivatsira pakupa advice. Kuti zvinhu izvo zvinopandiswa sei kune ava vari kukura. Tine urombo kumhuri ya VaMatombo hama neshamari nelabour movement yese muZimbabwe kuti VaMatombo azotisiya akasimba zvake achine pfungwa dzokuti avatsire vashandi. Saka tiri kutorwadziwa nezvaitika izvi.
Saka vashandi vari kubatana sei nemhuri mukuchema VaMatombo apa?
Kubva makuseni vashandi vaiuya nekuwavo kumba kwake patanzwa anyaya iyo manyeru yezuro manyeru makuseni vanhu vaedza kuenda kunovatsira nekuwanda kwavo masikatano tapedzisira vachitadzirira kuti vaperekedze mutumbi vakananga kunyanga ndiko paaenda kunovigwa.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura pari parunare kuvictoria falls. Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa dunhu reMashonaland West iro raizikanwa zvikuru nekurimwa chibage, fodya uye donje. Asi iko zvino mudunhu iri zvina hazvina kumira zvakanaka. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya muMashonaland West. Asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarurira vachifunga kuti vangangowana chouviri. Izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pava Donald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7. VaMusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika.
Tarisiro chachayo noti dzimwe mbeu iko zvino zvidyara January akutopera. Hatina fungiro kuti dzinogona kusvika ya plus kana kuti pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika. Dzatikatangidzira kudyara dzakatsva nezuva ndidzo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11 idzi.
Vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya.
Kana zvadai fanika izvovo vamwe tanga takasungira kuti bage togore rakapera ndinoti hatongodaiwo kungoshandisa nokuzongopindawo mumatanga edu momuta kutongotengesawo zvipfuwo kuti kunotenga chikafu.
Nhamo yenzara iyi yakatarisanawo namai Chenai mukuruva vanogara munzvimbo inonzi Tezvara kumhangura.
Tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje takutoverengera kuti nzara yaita sei yapinda hatu zvingodaro kuti pawana ukabhagedhira nausina tina mutsvaga upfumi ingodaro daro tisingaziwo taakuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararamika kudii futi pakudya chete chete gore rinoita taitofungidzira kuti ndichatikatanga kutoti ndo chibage ichocho ndo chakatswa zvekuti ha kamwe kari kutumbuka kakadai zvimwe chadai saka unyatsoona kuti ha hapana upenyu hwakanyatsotitara.
Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanchimuka sezvo chikafu chaita chishoma. Vari kumaruva vasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba, Chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage. Asi mumwe mugari wemuchinoi vaIsraeri Nyandoro vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro. VaNyandoro vanoti vezvematongero enyika havawanzoita zvavanotaura.
Hongu mutungamiri wenyika purezidendi vaMunangagwa vakataura kuti zvitadzikisa. Asi chaakunyanya kutitikakachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava zvekuti upfu hwacho hwai in short supply.
Asi imwe nhengo yebato rezanupf vaTobias Goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera.
Apa kudhura apapa hatingamboti zanupf ndeiri kuti ionyesa zvinhu asi kune makoronyerawo ari kuwanzwa wacho anoti achitora zvinhu huo enekiiaoyakwauku legmaket vakutanga kuisuisa nepurisi.
VaGoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro.
Aiwa zvekukwira zvagara zvese mazitoro munhu anotaura zvaane zvavaati pambapenyu mamungambonziwa ha pambapenyu nhasi musala saga tiaitawo hazvingambotikwa itingapinza baba vedu pamusoro pazviri papota baba vane purobhlemu.
imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndine gara nevana havashandi, simataurira yatikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisira kuti inini kana shuga ichandi handimwe tea but shuga mumba mune musina. Unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuva kawani. Wani wachona hauguti.
Kanzura wewadhu 4 muchinoi vaBrighton Misha vanoti wadhi yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa.
Panyaya yechikafu muwadhi medu muwadhi 4 munyan section umu mune nzara because much it's a word location. Mane mnagogwana sekuru vaisagone kushandira vamwe vanange vakabereka vamwe vana vacho vakaberekwa vakadzidza mabasa hapana vakangogara navo pamba. So mune nzara yandiri kuona kuti dai nyika yaiona zvekuita machembera abatsirwa mune nzara murokesheno asi kwatinonzwa kunonyanya kupiwa kumarural. Saka toshamisa ndei kuti chembere muebheni chembere kurura zvakafanana dai yaita inform mapiro avanoita kumareserva vapa machembere yango taundi yezita.
Kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa unokwana zuva rimwe chete unozivikanwa nekuti tutsaona. Mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonaland west anosanganisira WFP neRed Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonaland west amai Agnes Mutoo vanoti hurumende inenge yave kupa ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonaland west vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Hurungwe, Makonde nezvimba ndiyo ane vanhu vakawanda vari kuda ruyamuro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonaland west ndini Nunurai Jena.
Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti Zimbabwe iri kutevedzera zvese zvakanzi zviitwe mukudzivirira kuti chirwere checoronavirus chizapinde munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumiririri wehumu Zimbabwe, Dr. Alex Ndalega Sasira, vanoti Zimbabwe iri kuita zvose zvinodiwa senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus. Vagasasira vanoti sangano ravo riri kugutsikana nekuongororwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachipinda munyika.
We think that Zimbabwe is doing all the right things. As you know, the WHO has given some guidance to countries based on the evolving situation.
Tinoona sekuti Zimbabwe iri kuita zvese zvinotarisirwa kuitwa. Sezvamunoziva huu yakabudisa zvinofanirwa kuitwa nenyika nenyaya yecoronavirus. Zimbabwe iri kuongorora vafambi vari kubva kunyika dzine chirwere ichi uye yakatotanga kupatsanura vanofungidzirwa kuti vangangodaro vaine chirwere.
Hurumende inotiwo yakagadzirira kudzivirira chirwere checoronavirus ichi. Vachitaura nevatori venhau panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe nezuro gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vakati sezvo Zimbabwe ine kutyidzana kukuru nechina hurumende inofanirwa kugara yakagadzirira kuona kuti chirwere ichi hachipindi munyika. Asi vaMoyo vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vambomira kuenda kuChina kudzamara chirwere chiriko charwiswa.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that
tinoda kuona kuti tagadzirira kuitira kuti chirwere chisapinda munhu. Asi kuri kuti pane munhu ane chirwere ichi apinda tinofanira kuva takagadzirira kurapa. Tiri kukurudzira kuti vanhu vambomira kufamba kuenda kuChina.
VaMoyo vakaudzawo vatori venhau kuti vari kuita zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi asi vakati mamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano anogona kukanganisa kudzivirirwa kwechirwere ichi kana chikapinda munyika.
By having this awareness and making sure that our people are made aware of that condition, of that virus, everybody becomes aware. So that's number one.
Tingada kuti zvipatara zvedu zvose zvinyatsoshanda zvizere kuitira kuti patinorwisa chirwere ichi tikati munhu aende pachipatara chiri pedyo naye anogona kubatsirwa.
Vamoyo vatiwo zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kupisa kwemuviri, mabayo, kunzwa kunge uri kupera mweya pamwe nekurwadziwa muchipfuva.
The symptoms of this particular virus, you know, range from pneumonias, fever, high fevers, flu-like symptoms, chest pains, even diarrhea, and also shortness of breath.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira mabayo, kupisa mwiri, kunzwa kunge munhu une flu, kurwadziwa muchipfuwa, manyoka pamwe chete nekutadza kufema zvakanaka. Kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vanhu vanofanirwa kuzvivhara muromo kana vachikosora uye kugeza maoko zvakanyanya.
Vamoyo vakati vese vanenge vafungidzirwa kuti vangangova nechirwere ichi vari kubva vaendeswa kuzvipatara zvinoendeswa vanhu vane zvirwere zvinotapuriranwa, izvo WHO inotiwo ndizvo zvinotarisirwa. Asi mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vaudza Studio 7 paRunare kuti havagutsikani negadziriro iri kunzi iri kuitwa nehurumende. VaMatara vanoti dzidziso pamusoro pechirwere ichi shoma zvakanyanya, uye vanoti vana chiremba vari kuti havasati vadzidziswa nezvechirwere ichi.
Kana pachinge paitika ine outbreak, tinotarisira kuti pange pane yatinoti multimedia messaging, vanhu vachiudzwa about the virus through mafoni, through maadverts pamatv, sevagare vakagadzirira. But zvinhu zvakadaro hazvisi kuitwa.
Vagasasira vaudzawo Studio 7 kuti kusvika nezuro manheru vanhu zana nevatanhatu vanga vafane kuda kwecoronavirus, uyewo vanhu vanoda kusvika zviuru zviviri nemazana masere vanga vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Coronavirus yakatanga kuChina gore rapera. WHO inoti dzimwe nyika dzava nechirwere ichi dzinosanganisira Japan, Republic of Korea, United States of America, Singapore neThailand. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nemumwe vafa muAfghanistan zvitevera kurwiswa kwaitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban muzinda wemapurisa mudunhu reBaglan. Mutemo mutsva unobata kuburitswa kwehutsi unonzi uchapa kuti kambani yemagetsi yemuSouth Africa yeEskom itatarike kwemakore makumi maviri ichiedza kuvandudza kugaiwa kwemagetsi kubva mumarasha kuburikidza nekuisa mishina yechizvino zvino. Shure yemekupedza nguva yakareba pachina kuriranwa nyoka menyu nenyaya yekuita musangano unounza pamwe chete vashandi vashandirwe nehurumende weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Musangano uyu wave kutarisirwa kuitwa vhiki rinouya. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vatenda kuti pazouwiriranwa zuva rekuita musangano uyu.
Dzakaendeswa nyaya idzodzo kuma piastas kana kuti kuma committees ari pasi, ma committees agara masondo maira fura akataura hurukuro idzodzo kukadoma vakatopedza. Iyo zvino takutomirira kuti kana zvafamba zvakanaka musi wa 5 the main TNF inenge yakutoreceive report iri kubva kukadoma.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu.
Wongu ndo zvara taziviswa nehurumende kuti musi wa 5.
Ko, zvii chaizvo zviri kudiwa nevashandi? Tabvunza vamoyo.
Isisu nguva dzakawanda kuairo. Takagara tichitsvaga rubatsiro panyaya yekuona kuti kodzero dzevashandi dzinoremekedzwa. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti zvinofanira kuva zvichionwa neairo. Saka pavanoronga maprograms avo kana urongwa hwavo, tinenge tichitaura isisu kuti chionaika kuti tingati international labor standards kana kuti maconvention Zimbabwe inenge yakasaina kana kuti yakakomita kuti ichatevedzera. Anotevedzerwa maconventions acho. Saka ndizvo zvatinenge tichitarisira kuti airo inenge iri watchdog kutoona kuti inyika zvayakatendera kana kuti kusaina kuti ndizvo zvatichaita ndizvo zvinotevedzerwa here.
Pane zviri kutarisirwa nevashandirwi, vamurefu vanopindura.
Zvatichataura ndichataura in general terms, nekuti zvatiri kutaura chaizvo zviri paagenda tine marecommendations anenge akaitwa. Saka takabvumirana kuti hatisati akupublisha kusvikira tazvitaura paTNF. Asi generali tiri kuda kutarisa nenyaya dzekuti ite stabilize nyaya dzeekonomi yedu. Pane mamezures atinoda kuti aitwe kuti ikonomi yedu ite stabilize. Hatina details ndoandisaakukwanisa kupinda maari. Then tinodawo kuti karenzi yedu ite stabilize. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuda kunotaurirana kuti zvatingaite kuti izvozvo zviitike kuti ikonomi ite stabilize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvakakosha kutaura nyaya yemari iyi.
Izvo nyaya dzestability yemacroeconomy, stability even matata currency, nyaya dzecurrency, nyaya dziri kunetsa mazuva ano. Makatona economy iri yaita dollarize it by itself. Nyaya dzeinflation dziri kukonzeresa kuti vanhu valose confidence nelocal kana Zimbabwe do. Makaona even manisika yambenge yatidzika mei pakati paNovhemba nekutanga kwaJanuary, but tiri kuona kuti panenge pakuitika a bit of kusadzikama pamisika yeforeign exchange.
Gurukota rezvevashandirwi muzvinafundo Paul Mavhima vanotiwo vari kuda kuti patangwe hofisi inenge yakamirira TNF vachibatsirwa neInternational Labour Organization. VaMavhima, vamurefu navamoyo pari zvino vari kuVictoria Falls kumusangano uri kukokerwa neInternational Labour Organization. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisa runyoro rwavo pachibvumirano cheTNF kuti uve mutemo nechinangwa chekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Dare reSenate riri kuendera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zvisiri pamutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta vaChamaneka Nkinya vanoti havasi kufara nezvavari kuona zvichiitika mudare reSenate pari zvino, sezvo America iri nyika inofanirwa kunge ichikoshesa utongo hwejekerere. Magweta avaTrump ndiwo ari kupa umbowo pamberi pedare reSenate nhasi, achitarisirwawo kuti anga achipeta urongwa uhu nhasi, vachipadivi ravo rekuti sei vaTrump vasingafaniri kubviswa pachigaro. Mabelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vankinya kuti tinzwe maonero avo.
Zvandiri kuona iye zvino ndokunge wakuona iya inonzi hypocrisy yemuno muAmerica yatanga tisatambonyatsokwanisa kuona, nokuti zvinhu zvanga zvichinge zviri kufamba zvakanaka chaizvo. Zvino vasvika pamuedzo havachakwanisi kuita zvavanosudza vamuvanhu kuti itai zviya. Zviri kuitwa naPresident Trump hazvinombonyanyosiyana nezvaitwa naPresident Mugabe.
Sei muri kudaro tichiona kuti America ndo inowanzozivikanwa senyika inoita zveutongi hwejechetere pasi rose?
ZvaPresident Trump zvinenge zvitori worse, because paita a foreign power iri kuita seiri kupindira mukati, kwaita maRepublicans vanenge vasati vachanzwisisika ndivo vaisimboudza everybody kuti ndidzo nyanzvi dzenational interest nenationalism zvave kunyadzisa kuti evidence inobuda kuti president anga achiita chikiribidi chokuda kudzvinyirira nyika iri kukumbira rubatsiro iri parumananzombe nemasimba ese erussia wochitarisa karelationship kakudyidzana kadonald trump nerussia hakasi kunzwisisika zvaakuita sekunge kuti ukraine iri kutiza kubva kumunhu akashata achitizira muzinda wasatani
makatarisa zviri kuitika izvozvi imo muno muamerica mungati imi zimbabwe ingadzidzei pane zvatiri kuona
indro zviri kutaita sekunge vakanodzidza kuzimbabwe abuse yemasimba ndo yakuitwa munomu tasai vavaitwa ambasada uyauya wavakavhiringidza nokuti anga achida kuita fight corruption tarisai vanhu vese vanga vachisupporta marepublican party vakangoita soupandukira donald trump vanobva vavese vapinda pachinyadzi vese the same way zvinoitwa nekuzanu nezimbabwe zviya zvokuti ukabuda muzanu wotorerwa mafarms wotorerwa maprivileges zvese zvaunga uchiwana through ezanu kadzi zvorasika kunoku ukangovhiringidza trump hazvina basa nokuti wanga uchimunamata samwari pese pese ukangotsika wrong place chete watoerera
avo vanga vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachamaneka nkiya vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari muno muwashington dc
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki che3 Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tichange tichicherechedza upenyu hwaDr. Oliver Mtukudzi, avo vakashaya gore rapfuura. Kana paine nziyo dzamunofarira dzamunoda kutiridze pachirongwa, kana kuti kana muine mashoko ekutumira kune mhuri yaDr. Mtukudzi, pindai muchirongwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 ngatisanganei pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection nhasi manheru na8pm pafacebook page redu revoa shona
Nako kambo to zeza baba kubva kuna Oliver Mutukudzi musakanganwe kuteerera chirongwa che The Connection na 8pm apo Michael Big Mike anenge achiita hurukuro nemi vateereri nenyaya yerufu waMutukudzi uyo akashaya gore rapera achitaurawo nevamwe vaimbi vechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare hurumende inokomekedza bazi rekwaregistrar general kuti riongorore nyaya yekubhadharisa vanhu mari kaviri kuti vawane mapasipoti echimbi chimbi tichakupai nyaya iyi muchikamu chedu chinotevera uye vaimbova mutungamiri wezctu valove more matombo votarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kunyanga mangwana studio 7 iri kuenderera mberi ichitarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu mumatunhu akasiyana-siyana uye mangwana inenge iri kumasvingo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwe kuva nesu mangwana mangwanani najonga kandemiri kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai muina ntungamiri ngomo munhau dzesindebele
Soku isika disenda baku VOA Njebele.